News of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 28 zvita 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference rinoti kereke yavo ichatevedzera zviri mubhuku dzvene mukubata vanhu vanorarama nemukochani. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti Britain iri kuronga ramangwana rayo mukutanga kudzika nzira nemikana yokudyidzana neZimbabwe mune zvamabhizimisi. Rimwe zvesangano rinomirira varairidzi rinokurudzira hurumende kuti itarisise nyaya yekuti vana vechikoro vasabhadhariswa mari yedzidzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano remabhishopu ekereke yeRoma reZimbabwe Catholic Bishops Conference rinoti hariwirirani nekurudziro yakapiwa kumabhishopu nemutungamiri wekereke iyi Pope Francis ekutambira nekuchatisa mukereke vanhu vanoita zveungochani. Mutauriri weCatholic Bishops Conference Baba Travis Moyo vanoti mabhishopu akataura zvinoenderana nedzidziso yekereke vachiti basa remabhishopu nderekuona kuti kereke nevatendo vayo vanoita zviri mubhuku dzvene. Svondo rapera, Pope Francis vakazivisa kuti kereke yavo yava kubvumidza vafundisi vayo kuropafadza vatendo vayo vanorarama muupenyu hweungochani. Nyaya yehungochani inyaya iri kunetsa mumakereke nezvitendero zvizhinji pasi pose. Kereke dzeRoma zhinji muAfrica dzakaratidza kusafara nedanho rakatorwa naPope Francis, zvichiratidza kuti nyaya iyi ichanetsa zvikuru mumakereke emuAfrica. Father Moyo vanoti hapana zvakaipa pane zvakataurwa namabhishop, vachiti hazvinei nezvematongerwo enyika.
The dicastery of the doctrine of faith rakapa rogwaro raidzidzisa nezvezvikomborero. Pagwaro iri vakadzidzisa kuti zvino zvinogona kukomborerwa vanhu vanogona kukomborerwa uye nevanhu vanorarama dzimwe nguva zvisingatenderwi nekirike. Kana vaine chishuwo chekuti vapiwe chikomborero vanogona kukomborerwa. Izvi zvakaita kuti vanotora nhau vafunge zvakawanda nezvedzidziso yakagamuchidzwa iyi. Vazhinji vevanhu vakabva vaona kunge kirike rashandura dzidziso yaro yepasi chigare maererano nevaya vanorarama upenyu hweungochani.
Father Hove, vanhu vakatambira sei mashoko aPope Francis nemashoko eZimbabwe Catholic Bishops Conference?
Takaona mareactions evanhu vakasiyana siyana panyaya yakabudiswa. Vamwe ndivo vaibuda vachiti kirike razovhuma kuti vanhu ava vakomborerwe. Mukukomborerwa uku ivo manzwisiro avo aive yekuti kirike razovhuma kuti vachatiswe. Chikomborero chaachakuenzaniswa nekuchatiswa. Asi patinoverenga rugwaro rweCDF zvatinonyatsoona ndechekuti runoti pavanokomborerwa hakusi kukomborerwa ukama hwavanogarisana muungochani hwavo, asi kuri kukomborerwa munhu anogona kugara ari mukati meukama ihwohwo. Kwete kuti vaviri ava vochiuya pamwe chete vachiti tinokumbira kuti mukomborere ukama hwedu, izvo kirike arigoni kuzviita. Nomunga tsamba yakabudiswa iyi yakasakisa kuti mabishop edu emuZimbabwe achiona confusion yanga yapo ade kutsanangura nekudzidzisa nekubatsira vanhu nekuvapa gwaro rezvinhu sezvinoonekwa nekirike.
Father Ove, iyo Zimbabwe Catholic Bishops Conference inotii, mungatijekesera here?
Mabishop anoti rugwaro rwakabudiswa harusi kutaura nezvekuroorana kwevanhu vanogara muungochani, kutaura nezvekukomborerwa kwezvinhu nevanhu. Pane vamwe vanhu ivavo vanogona kukomborerwa ndevaya vachingati vanogara muungochani, vamwewo zvekare vanorarama muukama usina kutinakei sevari pabarika nevamwe vanhu vakadaro. Saka mabhishopi anoti iyo ngativerengei rugwaro tirinzwisise tizive kuti tinotaura nezvezvikomborero. Nyaya yeungochani inobatwa murugwaro iyi izondi periferi. Asi mabhishopiwo achiona confusion yatoitika nechekare anoti iwo for pastoral reasons muno muZimbabwe hatigoni kukomborera vanhu vari muukama hweungochani nekuti zvingazopa dzidziso isiri iyo yekuti kirike raakukomborera ngochani. Nofunga ndo mamiriro edzidziso yekirike kuti vanhu ngavanzwisise.
Sei mabhishopu atora chimiro ichi, Father Hove? Anotya hurumende here? Ndezvematongero enyika here?
Pakusika panhano iyi mabhishopi haasi kutya mitemo wenyika uye zvekare haasi kutya hurumende. Vari kungodzidzisa vachitarisa dzidziso yekirike rekatorike yekuti hazvigone kuti vanhu vanorarama upenyu hwengochani vabatanidzwe nekirike zofanana nemuchato. Ndo zviri kurambwa nemabhishopu. Uye zvekare kukomborera kwevanhu vari muupenyu hwengochani kunopa kukana kutsizopa mucherechedzo wekuti kirike rashandura dzidziso yaro, rashandura maitiro aro. Mabhishopu anoti aiwa, ngatisamboedza kana kukomborera, tingadaro tikakanganisa chitendero chakawanda. We may cause a scandal.
Avo vange vari mutauriri wesangano reCatholic Bishops Conference, Baba Travis Moyo, vari parunare nestudio 7. Ndine urombo kuti ndambovashedza kuti Father Hove ndiFather Travis Moyo. Ticharamba tichikuunzirai zviri kuitika maererano nenyaya iyi mumazuva anotevera. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti Britain iri kuronga zvamangwana maererano nekudyidzana kwayo neZimbabwe. Britain inoti yava kukwiridzira nyaya yokudyidzana kwayo neZimbabwe munyaya dzezvemabhizimisi nokusima mari muZimbabwe, uye ichiti iri kutsvaka nyanzvi dzinogona kuibatsira kuti zvirongwa izvi zvibudirire. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vanoti danho ratorwa neBritain iri harinei nekutambira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, asi rine chokuita neramangwana reBritain sezvo kudyidzana kwayo neZimbabwe kucharamba kuripo kunyange vaMnangagwa vakabva pachigaro.
Panyaya yeBritain neZimbabwe kudyidzana kwayo kunyanyanya yamabvunzayo yokuti Britain vanenge iri kuda kuprioritiza kana kuisa pamusorosoro nyaya dzemabhizinisi nenyaya dzeinvestment muZimbabwe. Indinonatso kuti inyaya yekuti ichatonatso kutaurika zvakanyanyisa kubva even muna 2024. Asi kana takuitarisisa tinoongorora tichiti nyika dzokumavirira dzokuwestidzo kana dzichitarisa nyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika vanonyanya kutarisa zvinhu zvitatu zvakawanda zvino zvavanotarisa zvitatuno zvakanyanya kukosha. Vanonyanya kutarisa nyaya yedhemokrasi, utongi hwejekerere, vanowanzo kutarisa futi mabhizinesi interest netrade yatiri kuonai, asi vanowanzo kutarisa futi ushamwari vanoti maalliances. Saka apa maonero angu zvangu ndoona sokuti Britain aisi kunyanya kukoshesa zvayo democracy zvakanyanya asi apa vari kuda kukoshesa business interest azvishamisi nokuti nyika zhinji dzokumavirira idzo dzinokoshesa business interest kazhinji kuti what are their interests vanobenefita chii makambani avo
saka Britain chii chairi kuda uye chinangwa chayo chingava chei Dr. Mahembe
Kadakatanga Zimbabwe, tunoziva kuti Zimbabwe yaka komborerwa nema minerals more than 60 minerals. Saka komborerwa pa nyaya iyo. Saka Britain ingada kutiwo mabusiness ayo anobatsirika nenyaya idzodzo. Tinozviziva zvekuti agriculture muZimbabwe. Britain vanonatso kutozviziva nokuti vane hama dzavo zhinji dzakanga dziri muno pavakanga vakapamba Zimbabwe vandozviziva kuti climate yemuZimbabwe inogona kuti agriculture inatso kuita zvakanaka zvirimwa zvinobuda zvakawanda uyezve productivity is very high. Saka basi kuda kunyaya kudisengage for a long time nokuti ukadisengage for a long time dzimunguva panozoshanduka zvinhu unenge uri kure saka vanoda kuramba vari padhuze saka ndinoda kuti apa vakakoshesa zvakanyanyisa business interest
Dr. Mahembe tingati Britain iri kuedza kutambira zvakare vamunangagwa here sezvo tatichiona sokuti havasi kunyatsowirirana tingati apa kuda kutsvaka ushamwari navamunangagwa here
ichokwadi kuti vamwe vanogona kuti saka Britain zvaya kudzoka kudai zvinoreva here kuti yakutambira utongi hwamunangagwa zvendingangotaura panyaya yende kuti ivo veBritain vanotozviziva kuti vamunangagwa izvozvi vanenge vakuseva yatinoti last term pakunyanya nebumbiro romutemo saka vazhinji kana vachiita mabusiness havaiti business vakafocusa only ne two terms kana kuti 10 years vanototarisa kumberi 20 years 50 years so saka ndoona sokuti varenge vakutocalculateavo vachitoona kuti chero vamunangagwa varipo zvako kusvika muna 2028 asi Zimbabwe icharamba iripo beyond 2028 saka zvitori nani kuti vave varipo vachitoona vari padhuze machanges ari kuitika nokuti kazhinji sezvanambotaura kazhinji you disengage for a long time nzvimbo iyoyo inotorwa nomumwe munhu vanhu vanowanza kuti kwai nature does not want a vacuum saka ndoona sekuti Britain vakutoona kuti vakasa vari padhuze China inotora mukana iyoyo mamwe even South Africa iri kuzama kutora mikana iyoyo kuti vave muZimbabwe vava vanobenefita muZimbabwe saka this for me it's a purely a business transaction vanoda kumeka sure kuti vanogara vari padhuze kuti vabenefite vose nyika nokuti maeconomy sese zvokuwesi zvaka zvinotemba nebusiness business drive economics zvotozikamwa saka kuti maeconomies aite zvakanaka it has to be good for business saka ndoona kuti Britain yatora a good stance kuti let's go for business interests in Zimbabwe
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7 Zimbabwe iri pakati peurongwa hwekukwezva nyika dzekunze kuti dzidzidzane nayo kupinda zviri kuitika pari zvino bazi reZimbabwe Investment and Development Agency rinoti pari zvino munyika mune zvirongwa zvina zvemakambani kuBritain zvinokosha zvikuru mamiriyoni makumi manomwe nemanomwe nechidimbu chemadhora ekuAmerica kana kuti US $77.4 million. Wandu hwezvizvarwa zvemuZimbabwe zvashanyira nzvimbo dzekutandarira mumatunhu akasiyana enyika hunonzi hwawedzera panguva yezororo reChristmas kana zvichienzaniswa nemamwe makore apfuura uyezve dzimwe nzvimbo dzekugara dzinonzi dzanga dzakazara pakuziya nyaya iyi Tabo Kanyube weStudio 7 ataura nemutungamiri wesangano reEmployers Association of Tourism and Safari Operators vaClement Mukwasi.
Mwakaoni zimu tuye gorea 2023 ono tuwanga jinji waka famba waka uya nana Victoria Falls kajinji wai famba wari muuri waka siyana siyana kinyuma tera waka siyana anirichikuru yewa na wadiki wai famba pa utinia madao wachuya kuzoona jisikwane jimezweweza shirimini kamuno mea Zimbabwe chitarifa gorea kapera 2022 le gorea rino 2023 chikuna ni gorea rino wanwa uya kuzoshanya waka wanda shkuru darikawa waka uya gorea kapera
Chii cha konzera msiano uyu?
Chii chikonzero cha konzera kwa wanu wanyanyo ufamba koreno ndichikuti koreno wanu waka gona kushanda uchwana mari varimu jitoro ni wanu kwa wanu shanda mumi umamaini nile nyanja zekurima waka wana umari koreno yaka ita kutuwa kwa nize kukosheza kufamba wachuna njimbo taka sena sena muno munyika jesha kare chikona kukorena kapele wanu wanga wakata wanyazo buda kutambutika kwa wakaitwa ni kushukuruwa kwa wakaitwa ni COVID wajini wangu wafata wale ni mali bakati chikiki kwa kwanza kutuwa kwa nile wale ni mali sabiza pati pati kutuwa fambe
vashanya ava varu kufaku nshimbo zipi
wanu wawuya kuna kubitura fonsi wanu wakanyanya kurekera kini ya wanu baku harare ya wanu baku blawayo ni wamu wanu baku nana mchare ni waka siya na siya na siya riti kutare kubitura fonsi cheti wana vashandi vashanyi wakawanda aziki nungu osha kare ni matu unakafana na Eastern Islands kwa nana mchare uko ni kuna na kariba ni kuma topo kubilawari kuti nchumbo 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 nchumbo
sei pawanda vashanyi vemu Zimbabwe
business tourism kushamba za kota atite makorezi afura kuningi kwa pinda chokana kama mtuweze wa shenji pakuti wakanda wa chiki wo kana gorero pera kana tukana kota intambo yiki zini mungu inda kunyisha kato hukuda kunzeko nika wakafunga shukubatano nina matawa wachuya watu mapoka mapoka wachuya kuzofara wajikara mwotera wachito zinuna jita nisumeweza zinuwa niko matumu wakata sana Victoria Falls
izi zino reva ere kuti vekunzeko nika havana kuanda gorerino
wano vekunzeko kwa nika wano ya nyofarira wali deye kupira kwa kore ya tino vinyo ye ndio ya tini mabogu vizyo shi anura za kutila shani wano bongo kwa nika waka wandi waliko ya makuta edu kufara kuna wa Zimbabwe hizi kanshinji kanshinji wanita maulide mawiri wa chibuda kutivangati nyo ye kuzeti Christmas kanshinji vese wano farira kufamba pa Christmas nye makaya kutu mkukura kwa avo ndio wali deye nyo kuzila skuru kuzo ili holiday non bio ndoko kaso kwa jeko krip saka vashindi vanofamba panguva iyoyo asine kunze kwenyika vanenye kupamuti kupemberera kupera kwegore ndo vachazouyawo pakupera kwegore ne vakanyoreza kuti vari kuuya mumatunhu edaya tikona manamba avo akakura zvikuru avo vanobva kunze kwenyika
Aba vanga vari va Clement Mkwasi vanotungamirira sangano re Employers Association of Tourism and Safari Operators vachitaura parunare natapuka Ncube we Studio 7 vari ku Victoria Falls. Rimwe zvesangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Union kana kuti ZIMTA rinoti hurumende inofanirwa kukoshesa zvedzidzo kupfuura zvairi kuita pari zvino. Vachangosarudzwa kuva munyori mukuru weZimta vaGoodwill Taderera vanoti hurumende inoramba ichivimbisa asi pasina chiri kuitwa pamusoro penyaya iyi vachiti hurumende yagara ine zvirongwa zvakaita seBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM asi ichinetseka kuwana mari yokushandisa muchirongwa ichi.
Hapana uye kuti free education ndinoona sekuti ichi chinongova chinyengedza pwere. Unoona tisati taita maelections kwaiwanikwa kuchitaurika nyaya iyoyo yekuti vana vachadzidza mahara muzvikoro kubva ECDA kusvika pagwaro rechinomwe. Asi kana takatarisa zviri kuitika pari zvino paground tapfuura maelections pari zvino zvakuratidza sekuti yakuita nhende shure hurumende yakudzokera kumashure. Hurumende yatongogara yanga ichibhadhara mari inonzi yeBEAM. Mari yeBEAM yanga ichibhadharwa nehurumende yanga isiri kubhadharirwa vana vose. Ndingangopa semuenzaniso wekuti chikoro chainge chine vana vanosvika nearly 3,000 kwakuchibhadharirwa vana vanosvika 6, 7, 800 vebim. Asi mari iyi yanga yave nenguva isingabhadharwa. Kubva gore rakapera 2022 temu yechitatu mari haina kugona kubhadharwa kusvikira gore rino rasvika patiri kuti nhasi rapera. Chinova chiratidzo kana munongedzo wanga uchiratidza kuti hapana kwatiri kuenda.
Zvinozvitadzisa chii vataderera uye zano ramungapa hurumende pamusoro penyaya iyi nderipi?
Hatingangozoerekane rimwe zuva tongomuka tichiti takuchigona kubhadharira vana 3000 isitatadza kubhadharira 6700 vatava takambosarudza tichiti vari pabhimu, uye tatadza kuvabhadharira kwematemu anotokwana mana, kureva kuti 2022 third term, 2023 yose namatemu ayo. Saka hurumende dai yanga ichikwanisa yaifanira kuchiti iyo ishandise maresources akawandisa anova hatinawo, kunyanya kana takanangana nezvicherwa zvomunyika nemamwewo atingati marevenue streams atinawo, kuti ichiita kuti zvivimbiso zvainenge yapa zviwanikwe zvichizadzikiswa. Pari zvino hatingamboti zvazadzikiswa, uye hatina chikonzero chakanaka chekufungidzira kuti zvichazadzikiswa. Ivo kana vanga vachimbotadza kwenguva yose iyi, vana vashoma vakasarudzwa kuti vapinde mubhimu.
Sokuona kwenyu vataderera, zvichaitika here kuti vana vachazoendawo kuchikoro vasingabhadhari?
Kuti zvichaitika here izvi, zvakutoda kuti paiswe musoro pamwe chete zvichienda mberi neatingati mastakeholders ose panyatsoonekwa kunzi kana zvichaitika zvichaitika sei, nekuti iye zvino zvikoro zvange zviri kutotadza kugadzirisa zvose zvinodiwa zvepachikoro, kubhadhara vashandi, kuvakiridza midhuri yanga yoparara, matenga, kutenga madeski, kutenga zvinoshandiswa mukudzidzisa kana mukudzidza, machoko nezvimwe zvakangodaro, nekuda kwekutoti hurumende yanga ichitadza kubhadhara bhimu, asi vamwe vana vachibhadhara iyo yavanenge vakanzi vabhadhare vasiri pabhimu. Ende havazi vose zvakare vana vanobhadhara mari idzodzo. Saka hurumende pamwe inotoda an all stakeholders approach yekunyatsoonesana kuti zvibudirire tozviita sei, tofambisana pamwe chete tichionesana tichiimplimenta zvichida zvishoma nezvishoma. Zvishoma izvozvo zvatinenge takambovimbisa pekutanga.
Ava vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vari parunhare neStudio 7. Tina kukwanisa kubata mutauriri webazi rezvedzidzo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pastudio, murisei. Ndopa munozoona achizotuka president, zvonzi president avatuka. Iye ane mhosva dzake dzakaita kumatepeland, ndiye anga ari mukuru wacho wasuri ve6th brigade wakauraya vanhu kumidrands nekumatepeland. Paizvozvi zvaakutungamidza machifu vanga vasipo nguva yachiyero, izvo zvakuti ane machifu oraiti rubatsiro rwada kupa vanhu, saka umbopi machifu makombyuta inao, kombyuta inotsvaga vanhu vakaurayiwa negukura hunde. Ngaaite zvinhu zvine musoro, zvinhu zvino zvakarongeka sapresidendi kuti vachitozopera kuvashaudha manje vanhu.
Pastudio 7, anamukoma hwande, ndinokumbirawo mundisvitsirawo audio yangi kuna vamunangarwa kana kuna vaniki mangwana vakati hurumende yagadzirira kugadzirisa zvakaitika munguva yegukura hundi. Ini nemaonero angu ndinoona kuti inhema vamunangarwa takabva mumaelection muna August, asi vaiputsa zvivakwa zvairatidza vanhu vakavigwa panguva yegukura hundi vechizviputsa, chero chikavakwa sei vaifuma vatochiputsa. Saka icho uyoyo mucherechedzo kuratidza kuti vamunangarwa havasati vada kubvuma, kungototaura mashoko anorwadza kuvanhu vekumatebhiriland kuti vangovafungidzisa zvinhu zvavakaita zvinotorwadza.
Pastudio 7, makadii vateereri navashamarari. Ndinotenda kuyambutswa pahoridhe yakakuru kudai, asi chandinoshora hurumende yedu hurumende yedu inovakira pamuromo zvairi kutaura kuti marodhi yakagadzira sema accident achingoramba achiitika dene yaedzawo kugadzirisa ipapo kana kutonyarira nezvazvo vaendirire mberi nokuba kwavanenge vachiita kwete kungonyangadza vanhu nokutaura zvisina nebasa rese vanhu vari kurasikirwa noupenyu nokuda kwemarodhi asina kunaka asi vari kutaura kuti marodhi akanaka kuita here ukoko muzimbabwe chaimo chaimoka hamuna vatungamiriri dino mwari atiwanisawo vatungamiriri vakanaka vanoitawo kuti nyika yaenderere mberi
kunyepa kuti zimbabwe inotambura zimbabwe haitamburi asi kuti vatungamiriri hwedu ndohwa hwakafa pfungwa shuwa munondotenga makombiyuta ekutengera madzishe kuti zvanzi vatora kuti vafambe vachinzwa kuti ichii chakaitika panguva yekukura hundi asingazivi zvakaitika ndiani panguva yekukura hundi yacho ivo madzishe vacho vasati vatowana makombiyuta acho vari kutoziva zvakaitika nechekare nekuti zvinhu zvakaitwa zvaiitwa masikati zvinhu zvinotozikanwa zvakanga zviripo zvichitoitika kochoda kuongororwa chii nhau iripo inotozikanwa nevakanga vakakonzeresa vacho vamwe vacho vatorimo mukati mehurumende ndo vari kutotichira futi miguukura hundi kabisira vanhu ivavo ngavangobatwa ndo chete zviri kudiwa hapasi kudiwa makombiyuta hapasi kudiwa makombiyuta panhau dzekukura hundi pari kungodiwa bedzi kuti vakapara mhosva vabatwe kana vachitongwa votongwa kana vachiripa voripa
wakatombotora munzura wakatora maofisi yakwana tsvangirai akaita zvose akapiwa dzimota nezano akaitiwa zvipi asi hapana chakabuda iye zvino uripi munzura wangofanawo nini mbuya mbiri hapachisina iripo wangowo munhu boi masaka ndozvichaita chavamuzvo chavamuyu muchamuona zvaachaita pamberi apa muchaona kuti zvinogumira kupi saka nivakuru vakati rega zvipore zvakabva mukutsva muregei akadaro uchaona kuti mangwana unenge apapi
hapana kana chinhuwani chavanombogadzirisa vaikuita nzi gori rino nopfumuzivakuimbatiiso ivo zvavagara vachingotaura makore ese vanopera gore pese vanongotaura kuti chiita upfumi chinja tione zvimari hapana zvinozikana ngavape vanhu zvinhu zvavo kana zvinga kaa zvimuti zvavonhu vakwanisa kutunga nyika tunge nyika vasina utsinyi vatotsinya wo vanoitira kukwani ngavape vanhu vatonge
mangwana nakanaka mhuri yezimbabwe pastudio 7 ya tati titaurewo panyaya iyo yegukura hundi iri kunzi madzishe akapuwa zvikwanisiro zvekuti atambe nyaya yacho kutaura chokwadi madzishe ngaarege kumanikidzwa panzvimbo dzaasingakodzeri one madzishe edu agara ari mune zvepolitics ari kusapota bato riri kutonga ndochinhu chokutanga two madzishe achadzvanyirira vanhu nokuda kwesimba ravo izvozvo tozviziva kubva tichigara munyika kuti madzishe chero mukada kuti mutaura zvamunotaura vanongopikisa vozopedzisira vaita solution yavanoda ivo nekuda kwesimba rano plus vanhu vakawanda vanohla kupindura kana kutaura zvavanoda kumadzishe nekuti anoziva kuti anozodii anomakwa madzishe ngaabude munyaya iyoyo iye charumbira uyo ari kunzi atungamire nyaya dzacho ee ngaazive kuti mwana muduku mutete panyaya iyoyo ngaabvepo zvachose ngaainde iye muridzi wenyaya akatuma masoja anokumbira riregerero ari iye kwete kutumira vamwe vanhu kusundira vamwe hapana chavari kugadzirisa kana vachiita saizvozvo hatimboferi tichitimbovatenderera kana ngavanyarare panyaya idzodzo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera totarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano rezimbabwe catholic bishops conference rinoti kereke yavo ichatevedzera zviri mubhuku dzvene mukubata vanhu vanorarama neungochani imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti britain iri kuronga ramangwana rayo mukutanga kudzika nzira nemikana yokudyidzana nezimbabwe mune zvemabhizimisi rimwe zvesangano rinomira varayiridzi rinokurudzira hurumende kuti itarisise nyaya yekuti vana vechikoro vasabhadhariswa mari yedzidzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Hwande, ndichikusiyai muri mumaoko Meja Yaguru Chris Gande nenhau dzeIsindebele.